Mutongi wedare, vanepa wa mambovati, wakura one awanoa se kansela wewati form doroba ne masuingo, babada ne marino skachu uruche madora MRTGS, kuita kutifatungu wachipa kumba kwa avu. Vawa mambo, washoro poza danere pasi ne magistrate, ilo rakanyima wakura one mkana uyu, richiti vano kona kuzotiza, iwo vachiti, nyeza kada ya ziti, kutivano watize munyika mavo. Gwetara wakura one, wamati ni murelewe Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vati, vakura one vanzi vadzoke kudare repasi sondo rinouya musi wa 22 chikunguru.
Naso unotaenda na appeal ya Godfrey Kuraone kanzila wa Ward 4 tatichita appeal ya kutibaka njimwa bail ku magistrate court na kuti court ya itai wawana kodzero ya kutuwa puwe bail muna anotiza kana achinga puwa bail saka naso uno tazoenda kudarire pamusoro ro rataiwa vakura one mutongi wedare repasi akaresa vakura one vane kodzero yekuti vabhadhariswe chibatiso chekuti vatongi vachibva kumba saka vanzivo vabhadhare $1,000 kumagistrate court.
Vakura one vari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupu vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonga nyika. Vakura one vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa 29 chikumi pamwe nemukuru webasa musangano remasvingo Center for Research and Development Ephraim Tombeni avo vakatanga kusungwa asi vakapuwawo mukana wekutongwa vachibva kumba. Mune imwewo nyaya vagari vemudhorobha remasvingo kunyanya vanoshandira mukati meguta vari kuchema chema zvikuru nekutadza kwavari kuita kuenda kumabasa avo kubva nezuro. Izvi zvinotevera kuwedzera kwezvisungo zveCOVID-19 national lockdown izvo zviri kuita kuti mapurisa nemauto arambidze vanhu kupinda mudhorobha kuti vaende kumabasa avo. Umwe mushandi amai Nenzi Mukangate vanoti izvi zvichaita kuti vatadze kuritira mhuri dzavo.
Isu zvatotiomera nekuti pamashure apa vanga vambotibvumidzawo kuti tipinde mutown tichitengesawo zvimabhizinesi zvedu zvinotiraramisa asi apa zvavatidzokesera futi kumashure kwekutanga zvinhu zvatotiomera nekuti mhuri dzedu hadzisina zvekudya nokuti hatichakwanisi kupinda futi mudhorobha tichinotengesa zvatatichimboita izvozvo saka zvakatotiomera.
Mutauri weCOVID-19 Task Force Masvingo, vaRogers Irimai vanoti, zvichitevera mashoko akataurwa nehurumende nezuro, vatove mubishi rekuti vaone kuti kufamba kwevanhu kwadzorwa kuitira kuti chirwere chatekeshera ichi chisarambe chikwira muhwandu.
Hurumende pari zvino izvi iri kuuedza chaizvo kuti vanga vachirwisana nechirwere ichi. Saka nyaya yekuti vanhu varamba vachifamba-famba, iyoyo iyo ndiyo iri kurambwa nehurumende kuti vanhu dai vambogara mudzimba, vanhu vakuru vanoita zvokumanikidzwa kugara mudzimba vasingagoni kuzvifungira. Zvinokurudzirwa ndezvekuti vanhu vagare mudzimba. Nyaya yekufamba unofamba paine chourunyatsofambira chaizvo. Saka izvozvi izvi mukaona mapurisa ari kuwanda mukati medhorobha inyaya yekuti vari kuedza kuti tigare mutiri kudzimba uko. Vanenge vachipinda mudhorobha vanouya nematsamba avo paine zvaakanangana nazvo chaizvo zvakafanana nekuenda kundotenga mishonga kuenda kuchipatara kana kuti vari kuenda kubasa kumaformal sectors. Kwete kuuya kumbeya mudhorobha vanhu vachiita window shopping. Izvozvo ndozvikurambwa nehurumende.
Hurumende inoti iri kusimbisa mitemo yelockdown zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri munyika. Asi vamwe vakaita savaEdmore Gondwe vanoti kurambidza kwevanhu kufamba kuri kuitwa kuri konzerwa nekuti hurumende iri kuda kurambidza kuti vagari vasaite ratidziro yenyika yose iyo yakarongwa kuitwa musi wa 31 chikunguru.
Ini nemaonero angu ndirikuona hangu kuti kunyangwe zvazvo makesis arimo muZimbabwe but makesis acho tikombe nedzimwe nyika haana kukwirira zvokuti angakonzesa kuti vanhu varambidzwe kutown because vanhu vakanga vambotopinda mutown asi maonero angu ndezvokuti hurumende inenge iri kutya shoko riri kufamba nezviri kutaurwa pasocial media nezviri kungotaurika kuti pangaitwa mademonstration angaitwa musi wa 31 nokuti Steve Measures avari kutora chai chavo kuti vanhu vari kurambidza kupinda mutown anotendanidza kuti hasi zvelockdown nokuti masoja unotomaona achifamba mustreet akabata zvombo nemapurisa ari mumapuma dzichingotendera tendera saka unoshova kuti ndezvecovid here dai asi zvecovid tisingaoni masoja nemapurisa mustreet malocation mutown.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti hurumende iri kuda kutora mukana wecovid-19 kuwedzera lockdown sechombo chekurambidza vanoda kuratidzira munyika vachisumwa kuoma kweupenyu. Hatina kwanisa kubata gurukota zvekubudiswa kwemashoko munyika amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Asi mumashoko ayo hurumende inoti izvazvo neine kuratidzira kuruda kuitwa asi iri kutora matanho aya senzira yekudzivirira kukwira kwehuwandu hwedenda recovid-19 munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.